azvizi zvitsava tokuendera mberi nekupendereka kwavagara vachiita kushandidzana nezanup f nekuti mari koi kakuitwa haasi pamutemo ari kuitwa nezanup f kuburikidza nenyaya yekuti zanup f yakarambwa nevanhu mumaguta yakarambwa nevanhu mumakanzi nenyaya yekutadza basa saka apa vava kuda kunyorera kuda ku takaruza saka ngatibvisewo vanhu vakasarudzwa nevanhu saka kwese kungoperengerekera kuri kuita vanhu vachityora mutemo wenyika vachibvisa vanhu vakasarudzwa nevanhu saka isu tinongotora kuti idictatorship inenge tichienda mberi isati yamboneka futi pasi penyika pese kuti munhu akasarudzwa anobviswa nerimwe bato risiro rakaita kuti apinde pachikaro
vasati wayo muri kuti imimi vari kuenderera mberi vanhu ava vachityora mitemo yenyika imi sebato pane matanha muri kutora here kuona kuti mutemo uri kutyorwa uyu wagadziriswa
matanha anotorwa nyaya dzemutemo kazhinji kuti makots edu aite basa rine masho asi dambudziko ratinaro ndoguru raramba riripo kuti ivo vakomana ivava vachavakaita kutora makoti acho voisa muhomwe votora vanhu vari makoti voisa muhomwe mitemo dzacho dziri muhomwe saka hapana mutemo unoremekedzwa nenyaya yekuti ava mainyanzvi vana mazvikokota ekutyora mitemo yenyika ende vakabata kumakoti kwacho kuti vanoudzira zviri kuita saka hapana patinokwanisa kuti tiende kunze kwokuenda kuvanhu vana vezimbabwe ndo vane ndo vane anza nemaproblems esatiriwana muzimbabwe ndosaka ichitaura nyaya yecitizen convergence for change kuti vana vezimbabwe ngatibatire pamwe chete nekuti maita mhengera mumba muno muzimbabwe vari kupepesheka vachiparadza pese pavagona kubata kuparadza nyika vaiita mambembe mitemo vatsemura paraminde vatsemura makanzuru vatsemura migwagwa vaparadza makiriniki mishonga mazokwana covid vaiita kutomwa vachiisa muhomwe dzavo nehama dzavo saka ndosaka titi napresident Nelson Chamisa tinosvika chete tikabatana sevana vezimbabwe
vasati wayo muri kuti imimi nzira imwe chete ndeyekuenda kuvanhu kuti vakupei masimba ekugadzirisa zviri kunetsa izvi masimba acho anobva kupi kana mitemo isingatevedzwa
nyaya ndeyevanhu kaka tiri citizen convergence for change haite kuti hanzi tikuenda kuvanhu isisi tagara tiri bato revanhu asi tiri kukurudzira mhuri yezimbabwe kuti aiwa dambudziko ratatarisana naro iri reindigitinesi rehurumende isikapedzeri zviro zvevanhu nekuti harina kusarudzwa nevanhu tinofanira kunge tine hurumende yevanhu pachitaro vanhu pachavo ndo vanoita hurumende vanhu pachavo ndo vanoti ngatifambe negwarere kana tichitaura zvevanhu hatisi kuti sisu hatito vanhu titori momu vanhu umomo tinofanira kubatira pamwe chete semhuri yezimbabwe tizati senyika yedu nyika iyi haise munhu haina sene nemunhu ine sene muhwani inonzi zimbabwe kana tiri zimbabwe mwana wekwamainhingi nokwamainhingi nokwamainhingi wese anechikuita nezimbabwe ndodambudziko ratatarisana naro rokuti pane vanozviita varidzi venyika pane vanozviita varidzi vayo kuti ndo vanotaura kuti zvakati ofana kuitwa zvakati hazifanira kuitwa nhingi anofanira kuidza nhingi anofanira kurara nenzara ndodambudziko rataita kusiyaniswa